Wangu tichaudza mapazi edu emusangano nevatsigiri mafambiro atichaita pachirongwa ichi. Pari zvino takuendesa atiri kuti maelectoral colleges takunovaverifya kuburikidza nedepartment recoorganizing kuti vanenge vachivhota ndivanani, yatingati kana ari manational elections voters roll inspection, kuitira kuti nemunhu ange akagutsikana nemaroles atakagadzirisa kuti vanhu vange vachivhota. Saka ndezva tichatanga nazvo tisati tapinda chaimo chaimo mukuti takuchiunganidza ruzhinji kuti rukete kana kusarudza mutungamiriri wavanenge vachida. Saka izvozvo tichazviita mumazuva ekutevera mushure mekungotamboita chikamu chatiri kuparura musi wechishanu, chinova chikamu chokuendesa magwaro kana tsamba dzichange dzichishandiswa pakuzoti ndiani anokwanisa kuva nemvumo yokuketa kana kuti kuketwa.
Pane nzvimbo kana kuti matunhu ane nhengo dzebato renyu vari vamiriri pari zvino, matunhu aya muri kuabata sei tichinzwa kuti pane nyaya yeconfirmation?
Haiwa, isusu takatike zvino basa guru remunyika nderekumboita nhaurirano kana kuti debate nezvenyaya yebumbiro remutemo remunyika. Saka ikoko ndokwatichazopedzisira napo. Tichambotanga nekuya kwatanga tiri nherera pakushaya baba kana amai panyaya dzezvekumirirwa kwemaconstituents atiri kuti iwo nherera constituencies kana orphaned ndokwatichatanga. Tichazopedza ikoko tochipinda kune dzanga dzine vanga vachidzimiririra. Izvi zvinozoitwa tambopedza nyaya dzebumbiro remutemo rakatikoshera ratoda kutimbogadzirisa pakunotanga kwamei vhiki rinouya izvi.
Vati vava kubvumidzwa here kutsvaga rutsigiro ivo varoda kupinda musarudzo dzemaprimaries?
Haiwa, kusina masing MPs aha ndinodayira kuti takatovataurira kuti uko munhu anenge akuonekwa achitsvaga rutsigiro nokuti hakuna sitting MP. Asi chikamu chechipiri chine masitting MPs, rutsigiro harugoni kuti utsvage nokuti kugara naka ogariyo mupenyu. Asi kune vamwe vatinoziva zvedu vanogona kunge vane musikanzwa kuti vaakutotanga kunovesera moto pasi pemuti kuitira kuti uri mumuti uyu asamuruka ongotsvira mudenga imomo. Ukapisa uchifunga kuti uda kukanganisa ari mumuti imomo unogona kupesera watoshaya kana mutiwo kuzoti iwewe unge uchipindawo kutsvaga muchero.